Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 30 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yeZimbabwe nhasi yadeedza mumiririri weAmerica muZimbabwe kuti vazotizotaurirana navo maererano nezvavari kuposta paTwitter pavo.
Zimbabwe yodaidza mumiriri weAmerica munyika ichiratidza kunyunyuta nezviri kuitwa nemuzinda uyu.
Vanogona kunge vari kuda kuita put up a brave face yekuda kunyembedzera kunge vari revolutionary vanokwanisa kukonfrontana neAmerica zvagara iri rhetoric yanga isimboshanda kare.
Asi vamwe vanoti uyu mutsindo wejongwe. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende yakanonoka kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveupfumi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru kumuzinda weAmerica muZimbabwe kana kuti Charged Affairs amai Elaine French vadaidzwa nhasi kumahofisi ehurumende emunhu Mutapa Building mushure mekunge hurumende yanyunyuta nemashoko emuzinda wayo wemuzinda weAmerica panyaya yesarudzo. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutauriri wemuzinda weAmerica audza Studio 7 kuti America yaramba yakamira semusambangwena pakuti inokurudzira sarudzo dzakachena. Asi vemuzinda weAmerica vati vachatora mashoko kuvatori venhau mangwana. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaLevit Mugejo vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti hurumende yadaidza mumiriri weAmerica muZimbabwe.
Honge hurumende yeZimbabwe nhasi yadeedza mumiririri weAmerica muZimbabwe kuti vazotizotaurirana navo maererano nezvavari kuposta paTwitter pavo vachitaura nezvemaelections ekuZimbabwe izvo zvaita kuti tivadeedze tinzwisisane kuti ko naichi imwe nyika nenyika dzibvumidzwi kupindira mune zvematongerwo edzimwe nyika.
Vamugeje vatiwo
Zimbabwe inokoshesa hukama hwayo neAmerica. Tinoda kuti hukama huwindire mberi, saka petinoona zvimwe panenge pasina kuti tsvarukato tinoshedzana tombobvunzana kuti konai zvii zvaitika kuti tisadyidzana zvakanaka.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba vange vati mumiriri weAmerica muZimbabwe ari kudaidzwa kuzotsanangura pamusoro pechinyorwa chemuzinda wenyika iyi chakaiswa paTwitter chichikurudzira kuti veruzhinji vavhote murunyararo. Vacharamba vati chinyorwa ichi chinoratidza kuti America iri kupindira matongerwo enyika yeZimbabwe. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vati zviri kuitwa neAmerica izvi zvinonyadzisa.
Vanopindira munyaya dzezvekuvhotwa kwehurumende yeZimbabwe savanani. Zimbabwe haivhoterwi kuDallas kana kuChicago kana kuWashington. Inovhoterwa muHarare, Bulawayo, kuBuyera, kuNyamapanda, kuPlumtree, kuZambezi.
Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati havatarisira kuti dzimwe nyika dzipindire matongerwo eZimbabwe.
Hatikurudzire kuti pave nenyika inopindira mune zvedzimwe nyika. Asi dambudziko guru ratiri kutonyatsoona pano nderekuti chiposhi tine hurumende yakundikana kumaneja mafezi munyika mayo inoramba ichivhurira kuti vekunze vapinde.
Asi vamasarore vati havaone chakaipa pane zvinonzi zvakataurwa nemuzinda weAmerica, vachiti hurumende yeZimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena uye dzine runyararo sezvinonzi zvakakurudzirwa nemuzinda weAmerica.
Saka tikuona kuti musha wedu waita washaya baba. Baba vamwe chete vari kutumira malobbyists kuna ana America kugwasira vakagwadama vachikumbira hurumende yekuAmerica kuti ivabatsire panze pekuti mari iyoyo vaiinvest vatange kuti munyika muno muve neproduction, ndo vari kuti expose painterference. Asiwo tichitarisa kudaro pakuti zvavari kutaura izvi vari kuzvitaurirei, tinoona kuti vari kuzvitaurira zvinhu zviviri. Chekutanga, vanogona kunge vari kuda ku put up a brave face yekuda kunyebedzera kunge vari revolutionary vanokwanisa kukonfrontana neAmerica zvagara iri rhetoric yanga isimboshanda kare. Asi tichiziva kuti pasi pemwoyo pavo magwara
nyanzvi munyadzo zvekudyidzana nedzimwe nyika. Uye vaishanda neUniversity of Zimbabwe Dr. Wellington Gadzikwa vati zvinonzi zvakaitwa neAmerica zvitarisirwe pamitemo inobata nyaya dzekushandidzana nekudyidzana kwenyika yeVienna Convention, vachiti Zimbabwe nekodzero yekuramba zvainenge isiri kufara nezvinoitwa nedzimwe nyika.
Zimbabwe nekodzero yekuti iudzive America kuti zvamakuita isatifane nazvo.
Ukama pakati peZimbabwe neAmerica hauna kunyatsomira zvakanaka zvichitevera kutemerwa zvirango neAmerica kwakaitwa vamwe vatungamiriri vehurumende vachipomerwa mhosva dzekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora ivhu kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vari kukurudzira veruzhinji kuti vanotarisa mazita avo mugwaro revavhoti, vachitiwo zuva resarudzo rinofanirwa kuchitaurwa kuti vanhu vakwanise kuronga. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa vataura izvapo vaenda kwavakanyoresa kuzovhota vari kukuwadzana 2 primary school kunotarisa kuti zita ravo ririmo here mugwaro revavhoti.
Munozviziva kuti kamushoko munonzi vakanyorwa rikadzimwa. Itsika yekuti kana anenge aita zvunhu zvinonyorwa zvichidzimwa kunyanya nyanya medu kuno muzeki nerumbo rworwo. Saka ndati pamwe unogona kunge wakadzimwawo, asi ndatenda kuti hapa ndauya zita rangu richimo. Asi revamwe vasina kutarisa rakanyorwa rikadii rikadzimwa. Saka shoko rondopa kunyika nderokuti kune vadzimi. Uyai mutarise mazita enyu.
Vachamisa vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti dambudziko revane mazita ari kushayikwa mugwaro revavhoti rigadziriswe kuitira kuti munhu wese avhote panozosvika nguva yesarudzo. Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe vati kunyange zvazvo vakaona zita ravo ririmo mugwaro revavhoti havazivi kuti musi wesarudzo vachawana riripo here, vachishora kwavati kusabudiswa pachena kwegwaro rese revavhoti.
Asi hazvina chivimbo chokuti musi wacho wokushara ndinenge ndirimo mumagwaro acho, nokuti gwaro ravavhoti iko zvino rese riri kuitwa chipakirwa, harisi kupiwa vanhu.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vati vatsigiri vavo vari kunoongorora gwaro revavhoti vaine kunyunyuta.
Ruzhinji ravo ruri kuenda kunotarisa mazita, havasi kuwana mufaro ikoko nekuti mazita mamwe ashiftiwa kuendeswa kunzvimbo dzavasati vambovhotera. Zvinoita kuti tinge tichitaura zvekare kuti ndo nyaya yatanga takaendesa kumatare kuconstitutional court nekuhigh court.
Vadhube vati sebato vanoda kuti gwaro rekutsarwa kwemiganhu rigadziriswe kusati kwambotaurwa zvekuti sarudzo dzinoitwa rini. Vachamisa vatiwo pavanopinda pachigaro hurumende yavo ichagadzirisawo nyaya yekuti vanhu vakwanise kuongorora gwaro revavhoti vachishandisa uminzha hwechizvino zvino.
Zvinoda kuti tichifamba tiende pauchapupu hwemaplatforms akakura ekuti vanhu vanongocheka online pano kuuya tichiita zvemudungwe tichiuya panzvimbo tichinowa kuona mazita zvakasara kumashure. Asi ndoka zvinozouyawo pahurumende itsva yatiri kuuya nayo panopfuurwa muna Augusta.
Vashorawo kwavati kusataurwa kwezuva richaitwa sarudzo vachiti zuva rinofanirwa kutaurwa kuti vanhu vaite gadziriro.
Ingaiti nyaya yekuti 2 months 3 months harisati aenda kuelection vanhu havasi kuziva date remaelection. Vanhu vari kungofembera-fembera. Kuna na Kenya andoza 2027 musi wakati muna August kune maelections. Ndozvinoitwa kunharaunda nekunzvimbo dzaane gutsa ruzhinji yavapamusoro. Tofanira kugadzira bumbero redu remutemo, tichinje mutemo uyu kuitira kuti vanhu vazive mwedzi kana kuti nguva mavhiki anofanira kunge achiitwa sarudzo.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaive vakatarisirwa nezuro kuzivisa nezvezuva resarudzo sezvavakavimbisa kubhinga nemusi womugovera, asi izvi hazvina kuzoitika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba, asi mune mamwe mapepanhau vacharamba vangoti zuva iri richaziviswa munguva inotevera. Vachamisa vanyunyutawo nezvesangano rakazvimiririra Forever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ, iro rinodyidzana nebato reZANU-PF ravati riri kukanganisa mashandiro ekomishin inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reFAZ panyaya iyi, uyewo tatadza kubata sachigaro weZeka Mai Priscilla Chigumba kanawo mutevedzeri wavo vaRodney Kiwa pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo mukomishin iyi vaUtoile Sligwana, sezvo nhara mbozha dzavo dzanga dzisingadai. Munemwe unyaya vaZembe vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vachazenge vachitsigira utungamiriri wavachamisa musarudzo dziri kutarisirwa muna Nyamavhuvhu idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusvika kuMalawi mangwana kumusangano nemutungamiriri wenyika iyi vaLazarus Chakwera, vakanangana nekusimbaridza ukama nekudyidzana kwenyika mbiri idzi. Nhasi muLilongwe panga paine musangano wemakurukota kugadzirira musangano mukuru uyu. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe ndevaJoram Gumbo, vanove gurukota muhofisi yavamunangagwa. Vachinyora padande mutandarao reTwitter, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati Malawi inotengesera Zimbabwe zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$30 million pagore, iyo Zimbabwe ichitengesera Malawi zvemamiriyoni matanhatu kana kuti US$6 million chete. Mukuzeya nezvemusangano uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLeviti Mugejo.
Hongu tiri kuno kuMalawi kuLilongwe patiri kusangana nehurumende yeMalawi ichisangana nehurumende yeZimbabwe. Donjo remusangano uyu ndiwo kuvandudza kudyidzana kwedu neMalawi, kuona kuti zvii zvinotitadzira, zvii zvinodzosirika shure vana zvina bhizinesi kuti kudyidzana kwedu kuenderera mberi. Zvese izvi tiri kuzvitarisira tiri kuno kuLilongwe.
Zvii zvingatarisirwe nevanhu kuti zvinge zvichibuda kumusangano?
Pane maagreements akati kuti achasainiranwa pakati penyika mbiri idzi, anova iwo atinoshandisa kuti tinyatso kudyidzana, titore kudyidzana kwedu neMalawi tiinse pachimhando chepamusoro-soro. Saka izvi ndo zviri kuitika kuno tiri kuMalawi. Takatarisira futi kushanya kwemukuru wenyika vanova ivo Comrade Dr. E.D. Mnangagwa vachange vachizouya kuno kuMalawi kuzosimbiridza zvakare ukama hweZimbabwe neMalawi.
Ukama uhu hwakakosha zvakadi vaMugejo?
Malawi neZimbabwe tine ukama hwakakosha, tine ukama hwepedyo, mashamwari epedyo. Saka tinoona kana even tinotarisa mhando dzese dzokudyidzana ndo dziri kutarisirwa kuno kuMalawi kuti zvii zvatingaita kuti zvitore ukama hwedu pachidanho chepamusoro-soro. Ndo zvatiri kuita tiri kuno kuMalawi.
Pane zvaitwa kusvika pari zvino, mungati musangano uyu wabudirira here kuita zvamanga makatarisira?
Ndinoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe vese vakateerera kuti musangano uyu wabudirira zvikuru, waita pane maagreements akati kuti abvumiranwa anotoda kusvika kana gumi chaiwo.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLeviti Mugejo vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Kumisangano yekusimbaradza ukama nekudyidzana iri kuitwa neZimbabwe nedzimwe nyika inobatsira here? Blessing abato onyanzwe munyadzo zvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Ligi hatinofana kutambira mairi ndeyekuenda kuEurope. Ndokune mabusiness akakura, ndokune mainvestors, ndokune vemari yakawanda. Hatinofanira kuChina.
Sei zvakakosha kuenda kuChina?
Ndokune mari zhinji. China ine makambani anosvika ine 490 companies out of 500 companies, best companies in the world, they are in China. Kwete ana Malawi. Uyu mutambo warombo watiri kuita vana rombo warombo wasina kana cent. Hapana kana news apa dzekunyora kuti kune chichabuda kubva kuMalawi. Ma trade figures atiri kuona ari kubuda kuti Zimbabwe pagore inotengesa zvigadzirwa zvinosvika $6 million kuenda kuMalawi. $6 million. Imari pocket money yevanhu vari kuEurope. Haisiri mari inganyirwa panyika watiri kuita business. Malawi yacho ichitengeserawo zvinhu zvinoita $30 million. Kutoreva kuti Malawi yakatopfuma mafura isusu patrade apa. Saka hapana business rinobuda kuMalawi.
Sei muchidaro?
Malawi ikonomi yayo yakabatwa nefodya. 65% yeikonomi yeMalawi iri pafodya. Ratinaro muno masita akuzoisa ura imwe fodya wacho isiri number 1 muAfrica. Iti fodya iroro harina biggest share muekonomi yedu nokuti agriculture yese iti 12% yeekonomi yeZimbabwe. Saka kunotamba nevarombo, mutambo wevarombo hapana chinobuda ipapapa. Maligi yedu ndeyekuEurope, Western countries kuAmerica, Canada. Ndokwata kwa mukuru wenyika achienda ikoko. Tozoziva kuti akutaura business. Izvana Malawi nguva yatiri tuda game changers yavarombo. Tina chinobuda ikoko.
Nyanzo munyadzo zvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vechidiki vakawanda vanoita zvekurima vanoti kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kana kuti climate change kuri kuvhiringa mabasa avo sezvo vasina zvikwanisiro zvekurwisa dambudziko iri. Mutori wedu wenhau dzevechidiki Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti kuchinja kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti gora ridzikire zvakanyanya sezvo mvura isiri kunaya yakawanda uye kwenguva yakareba ukuwo vasinawo mvura yemadiridziro. Mumwe wevechidiki ari kuvhiringwa nedambudziko iri ndimuzvare Rumbidzai Matonga, avo vanorima madomasi munzvimbo yeChegutu. Muzvare Matonga vanoti kunyange shoko rekuchinja kwemamiriro ekunze rafamba, nzira dzekurwisana nedambudziko iri dzinoremera vechidiki vakawanda.
Zvinhu zvakaita seseed zvinhu zvatinogona kutenga. Chinhu chinonetsa kutenga tobi chekuti dai zvaita government yaibatsira vanhu kutenga mapipe, kutenga matengi yekuti inge uchidiridza.
Vanokokera zvirongwa musangano reZimbabwe Youth Biodiversity Network vanoledge Vingi vanoti ichokwadi kuti kuchinja kwemamiriro ekunze kuri kukanganisa gogo renyika kusanganisira revechidiki.
Mvura inonaya kumidziminda dzedu yavashoma. Tikapisa sango vanoshanda nekurima vanoziva unonzi murakwani kana kuti manyuwa unowanikwa mumasango ari natural. Zvichaafekta futi manutrients zvadero zvichaafekta chikafu chatichawana.
Imwe nyanzvi yechidiki mune zvemamiriro ekunze vaCalvin Manika vanoti zvakawanda zvinokonzeresa kuti mamiriro ekunze anga achichinja.
Manufacturing neproduction of goods izvo zviya panoshanda magases akatwandei mafuels atinoshandisa. Zvikare tinoona futi pakubikwa kwemagetsi zvikuru sei magetsi emarasha zvakaita sekuna nahwande zvinokonzeresa izvozvo kukangasika futi kweclimate. Nyango kutemwa kwemiti chaiko, kufamba kwedzimotokari, zvese izvozviya zviya zvinoafekta ozone layer.
Muzvare Clarice Mandoreba, avo vanoshanda nesangano revechidiki rinokurudzira kuraswa kwemarara zvakanaka reZimbabwe Sunshine Group, vanoti kurasa marara pese pese kunokonzeresawo kuti mamiriro ekunze anga achichinja. Naizvozvo sangano ravo riri kuedza kupedza dambudziko remarara iri kunyanya mumadhorobha.
Vechidiki ava vanotora marara anenge araswa nenzira isina kutsarukana, vomaseparata vachisa zvigubhu pazvo, mapepa pavo zvinoora pazvo zvega, zvinoora zvinoenda kucomposting. Zvigubhu tiri kuzviendesa kurecycling. Pazvigubhu 25 zvemvura zvinogona kugadzira t-shirt yemunhu mukuru. Mapepa atinenge tinawo ari kuendeswa zvekare kurecycling, ari kuzonogadzira mapepa nemamwe matishu.
Zimbabwe yakasaina zvibvumirano zvakasiyana siyana nedzimwe nyika dzepasi rese, ichivimbisawo kuita chikamu chayo pakupedza dambudziko rekuchinja kwemamiriro ekunze. Chimwe chezvibvumirano izvi ndeche Paris Agreement, icho chinokurudzira hurumende dzepasi rese kuti dzidzikise kuburitsa hutsi hunokonzeresa kuchinja kwekunze, uye chinobatsira nyika nenzira dzekuedza kurarama nedambudziko iri. Mukuru wevakuru vakuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Gandari vanoti pane zvizhinji zvinogona kuitwa kuti shoko rekuchinja kwemamiriro ekunze risvike kune vechidiki.
Ngatione kuti nyaya iyi kutaurwa sei nevadzidzisi muzvikoro, iri kuzikanwa sei mumachechi, iri kuzikanwa sei nemasabhuku. Zvakare tine macommunity radio station pai pavanenge vachiita maprograms yavo, ngavawane nguva yekutaura nezvekuchinja kwekunze. Tinofara kuti tiri kushambadza, asi hatisati tasvika pekuti tagutsikana.
Asi mutevedzeri wemukuru wesangano revechidiki vanorima reApex Council of Young Farmers Association vaBaldwin Mazango vanoti vechidiki vari kumaruwa vanofanira kukoshesa kurima nemvura yemadiridziro.
Mvura yemudenga kuchiimirira kuti tinoitarisira kuti mwaka nemwaka pamwe pacho inoshomeka, pamwe pacho inokurumidza kuenda. Saka vechidiki vari kumaruwa vakakwanisa kuti vanochera maballs. Kwaane anonzi masolar powered balls. Iwayo vanogona kubatanidza mari dzavo voita vakawanda. Then voshandisa iyo inonzi drip irrigation. Inoshandisa mvura shoma chaizvo kudarika mamwe madiridziro aripo.
Sangano reWorld Resources Institute rinoti nyika dzakabudirira dzinosanganisira China, United States of America, Russia neIndia ndidzo dzinonyanya kubuditsa hutsi hunokanganisa mamiriro ekunze. Masangano enyika dzemubatanidzwa anosanganisira World Food Program anoti vanhu vangangosvika mamiriyoni mana vachatarisana nenzara muZimbabwe, zvichikonzerwawo nekuchinja kwemamiriro ekunze uko kwakaderedza goho munzvimbo dzakawanda munyika mwaka wekurima wadarika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano The Missing Child Kenya Foundation rinoti rakwanisa kuwana vana chiuru chimwe chete vainge vashayikwa nevabereki vavo richishandisa humisha hwechizvino zvino kana kuti forensic image technology. Sangano iri rakaumbwa makore manomwe adarika. Vana zviuru zvitanhatu nemazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 6841 vakanzi vakatsakatika. Russia iri kupomera Ukraine mhosva yekurwisa guta guru renyika yire Moscow nhasi nendege dzemhando yemadrone. Mauto eRussia akandawo zvombo muguta guru reUkraine reKiev kanova kegumi nenomwe mwedzi uno. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia rinoti radonhedza ndege dzemadrone sere dzanga dzichida kurwisa guta reMoscow. Meya veMoscow vaSergei Sobyanin vati vanhu vaviri vakuvara. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekutora matanho ekudzikamisa dhora remunyika pamwe nekumisa kukwira kwemitengo yezvinhu kusina shumo kwanga kuchionekwa mumasvondo adarika, mamwe ematanho airi kutora aya yakaanonokera. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nezvemamwe matanho pamusoro pevavakambozivisa ekudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nesimba redhora remunyika anosanganisira yekuti zvose zvinobhadharwa kumapazi ehurumende pamwe nemakambani ari pasi pehurumende zvinge zviri mumadhora emunyika, uyewo kuti vose vanopinza zvinhu munyika vabhadhare nemari yemunyika kunze kwekunge nyakupinza zvinhu ada zvake pachake kubhadhara nemari yekunze. imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti hurumende yakanonokera chose kutora matanho aya zvekuti iye zvino yave kungoedza kuna mapoto isisanamiki.
Zvaitika pane zvekuti Minister of Finance pamapolicy measures awaya akafanana nemunhu akutora Colgate kuti ageze mazino kuti mazino iwaya arambe akanaka arimwa mukanwa medu, asi vaakuzviita mavende awanda, saka vakainonokera Colgate. Ndozvandoda kuzi kutaura measure yavaitora yakanaka chaizvo yekuita liberalize or kuopena yainonzi auction system. Takabviro itaura paprogramu panapa kwenguva yakawanda chaizvo kubva muna 2020 pakalaunch auction system.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti
ndinoga wokuti mazano angori kuhurumende kana kuti kune vanhu vashoma ndozvinozoita kuti vanhu vavo vaone kuti zvavari kuita hazvi kushanda, voramba vachingodzokorotesa. Saka kana matanho achingoramba achingonzi rimwe rikauya sati pangopera nguva yakareba rimwe rauya, zvoechiita kuti nyika yedu ite sejuzi raIsraeri yekuti uku iri kurukwa uku iri kudududurwa.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanoti matanho ari kutorwa nehurumende aya ekuti mapazi ayo atambire mitero nemari yemunyika anogona kungobatsira kwenguva pfupi.
Asi mberi kunoenda uko handivoni zvichipa chiremera kuZimbabwe ndora, nokuti chiremera chemari yenyika kana kuti kubudirira kwoufumi hwenyika zvinenge zvichiindirana nokuti ruzhinji rwavanhu rwomunyika imomo runozvitambira sei, rune chivimbo here nezvirongwa zvehurumende, zvekare kuti vane chivimbo here neZimbabwe ndora racho.
Mutungamiri wesangano runomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vemabhizimusiwo vanofanirwa kuita bandiko ravo kuburikidza nekunge vachitevedzera mitemo yemashandiro avo kuitira kuti hurumende isaramba ichingogadza mitemo inozopedzisira yokanganisa mashandiro avo.
Kurudziro yedu isusu seConfederation of Zimbabwe Retailers ndeyekuti vemabhizimusi ngavaite mabhizimusi zviri pamutemo, vasatyore mutemo pamadiro, nekuti zvinozokonzeresa kuti hurumende iuye nematanho akasiyana-siyana kuchengetedza vatengi. Isu seConfederation of Zimbabwe Retailers hatisi kufara nemitengo yatiri kuona iri munharaunda, nekuti ukatarisa mamwe maproducts anenge achidzimikirwa mutengo wekuti an ordinary person hausvikire. Saka izvozvo ndo zvinozokonzera kuti pange paine mvonga mupopoto iripo pari nhasi, nekuti hurumende inenge yakutarisawo rutivi rwemutengi kunyanya.
Pari nhasi dhora rimwe chete rekuAmerica rinonzi rave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi maviri nemazana mashanu nemakumi manomwe ane madhora manomwe pamusika webhanga guru renyika weReserve Bank of Zimbabwe, kuchiitawo pamusika mutema dhora rekuAmerica richitengwa nemutengo uri pakati pemadhora emunyika zviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvishanu zvemadhora emunyika. Hurumende yeSouth Africa yazivisa kuti haisi kuzosunga vatungamiri venyika nevamwe vose vachaenda kumusangano weBRICS uri kuitirwa munyika iyi. Izvo zvinoreva kuti mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kunzi nedare reInternational Criminal Court vasungwe nemhosva dzehondo muUkraine havasi kuzosungwa. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, amai naLady Pando, ndo vazivisa nezvedanho iri kuburikidza negwaro rehurumende kana kuti Government Gazette. Asi mutungamiri webato rinopikisa reDA vaJohn Steenhuisen vaenda kumatare vachiti vanoda kuti vaPutin vasungwe vakapinda muSouth Africa. South Africa yakaisa ruoko rwayo pachibvumirano cheRome Statute chinoisungira kusunga vanenge vachidiwa neICC. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi, tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzegore rino, vanhu vachienderera mberi nekunyoresa kuvhota uye vachitarisa mazita avo kuti arimo here mugwaro revavhoti. Pakamirirwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatare zuva resarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inodaidza mumiriri weAmerica munyika ichiratidza kunyunyuta nezviri kuitwa nemuzinda weAmerica munyika. Asi vamwe vanoti uyu mutsindo wejongwe. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende yakanonoka kugadzirisa matambudziko munyaya dzeupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muna Praxidus Jeremiah.